sekurisisanyu vano tivanu wakawanda vano fanenya echi wereche gomarara nokuti chino tanga kurwadza ito chato komba zvokuti vano tozo ende savarwere ava kuzvipatara kuti vano rapwa nenyanzvi dzehutano.
Vanhu vakawanda vano fane chirwere chekenza nenyaya kuti chirwere chekenza chikakubata nhasi haukasiri kuti zvakurwadza nhasi. Paunozochinzwa usinga kurwadziwa nyama dzisaita chinenge chakudya chatokuparadza. Saka kwedu kuchi vanhu panopinda munhu mumatare zvinogona kutobatwa kuti iwe uri kutanga kuita chirwere chegomarawa. Munhu akadaro anobva akasira kuita sekubatsirika.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Chimwe kutizve chiri kuita kuti vanhu vafe zvakanyanya nekenza muno muzimbabwe zvipatara zvedu zvekenza zvishoma. Asi nyangwe zvazvo vachita tinoti mamobile clinic screening vachifamba vachitesta nokuongorora vanhu kenza kana vagona kuongorora munhu kenza ari kuchirenje munhu iye haana mari yebhazi yekuuya kuHarare kuti azorapa. Saka zvereya kuti munhu iyeye akasabatsira kuti vanhu anenge atarisana nenjidzeyerufu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mubazi reutano Dr Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunana godobori vasati vauya kuzvipatara. Nokudaro bazi reutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotaka amboenda kumatraditional healers and vamwe anoenda kumagodobori, kumapostori or machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita together we can achieve more. Tinitega hatigone.
Dr Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi reutano mune zvakanaka nokuti hazvigoni kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Tisa kuti anagodobori maprofita agone kureguletwa mabhizinesi they do their things. Vagone kuti vave vane maassociations kwavanoenda vachirejistwa vachipihwa kuti vachifanira kushanda sei sezvatoitwa nemadokta nemanesi nemapharmacist nevanhu vekulab vanoreguletwa havangoite zvinhu zvavo vega.
Vaendera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi uye vanoti gomarara iri rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Tinonzi the cancer of cervix riri pamuromo wechibereko ndokuvakadzi iroro rinoze makesi dzakawanda and icancer yekuti inogona kupreventwa and tinoencouragea kuti vakadzi vaende kumapatara vaitwe inonzi biag iyoyo kuti vatasi kuti havana cancer yacho here inorapiswa kana yaitwa sei kana yabatwa heli. So we encourage kuti vanhu vaende ikoko but pane makensa akawanda pane kensa yepazamu breast cancer prostate cancer makensa emuchibereko emudumbu emusoro every part of the body inogona kuatwa necancer even vana futi vanoafekwa necancer idzodzo.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Tsokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki uye vakatsinhira zvakataurwa naDr Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapamusoro.
Gurukota rezveutano Dr Obedaya Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana-siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamira.